go play them for you.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi uri musi wesvondo ndira 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandinoziva ndicho kuti hurukuro idzakatobetsera kuti vanhu vasaiva applyere vachibva kuvari muZimbabwe zvaazviripo pamaconditions avo. Mabhengi mukatarira Capitec uko zvino yakatonyorera vanhu kuti havachavhari maaccount.
Vanhu gumi nevatatu vofa neCovid-19 mukutanga kwegore ra2022. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu voenderera mberi neurongwa hwekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kuSouth Africa zvisaomeserwe nehurumende yenyika iyi.
Zvakataurwa nezeki zvinhu zvakati katyamadza zvikuru zvekuti vashomanana ndivo vakanyoresa kuvhota mugore ra2021. Isu seboka reproject host 263 takanyoresa vanhu vakati wandei kupfuura avo vari kutaurwa nezeki.
Mamwe masangano evechidiki ari kunyoresa vavhoti anoti vamwe vakanyoresa havasi kuwanikwa pagwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mukutanga kwegore ra2022 vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvatanga kupararira muna 2019 vave zviuru zvishanu negumi nevanomwe kana kuti 5,017. Vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 955 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri negumi nevana zvine mazana maviri negumi nevana kana kuti 214,214. Vanhu vabaiwa nomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru zana nemakumi maviri nemapfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 4,129,952. Vanhu vabaiwa nomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi mana zvine mazana matatu nemakumi mana nemashanu kana kuti 3,140,345. Vanhu vabaiwa nomba katatu zvikuru vanoshanda muzvipatara tara vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yekurwara zvakaipisisa vakabatwa nechirwere cheCovid-19 ichi vave zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nematatu kana kuti 5,623. Bazi rezveutano rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vemuzinda weZimbabwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa vari kuenderera mberi vachiita hurukuro nehurumende yeSouth Africa kuedza kuti iwedzere nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvirambe zvichishanda pasi pemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Dare remakurukota muSouth Africa rakazivisa kuti magwaro aya ainge osvika kwamvura yacheka makumbo uye painge pasina urongwa hwekuti arambe achishandiswa muSouth Africa. Hurumende yeSouth Africa iri kushorawo mamwe masangano ari kumirira zvarwa zveZimbabwe ari kuendesa kumatare edzimhosva asi achitadzawo kubudirira achida kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinzi zvave zvizvarwa zveSouth Africa. Muguziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvemutemo musangano reImmigration Advisory for Southern Africa vaGabriel Shumba.
urukuro ziri kuitika pakati pe hurumende ye South Africa ni masangano anohwira kodzero dzavanhu ende ndinoziva kuti embassy ye Zimbabwe yesomuenzaniso iri kuitawo hurukuro ne South Africa saka pane zvakawanda zviri kuitiwa asi hazviwanzi kushambadziwa pa social media kana kuti mune senyoro
asi dziri kubatsira here hurukuro idzi
chandinoziva ndecho kuti hurukuro idzi dzakatobetsera kuti vanhu vasa iva apply here vachibva ku vari muZimbabwe zvazviripo pama conditions avo mabengi mukatarira Capitec uko zvino yakatonyorera vanhu kuti havachavhari maaccounts asi tinoramba tichinyunyuta nyaya yekuti pane mabasa akawanda ava kudzinga maZimbabweans achiti mapermits enyu apera 31 December 2021 ndosaka hurukuro dziramba dzichiinda mberi kuti pa grace period ye 1 year kubva December kusvikira gore rinotevera vanhu vangawana here chimwe chinhu chavanga shandisa kuti vasasungwa vakwanise kuratidza kumabasa nekumabhengi
asi hamuna kuudzwa moyo here nedanho redare remakurukota remu South Africa
hatina kuora moyo kuramba tichinyengerera kuti South Africa iwedzere mamwe makore avanhu vari kugara muno vakati ivo vari kuwedzera nokuti vanhu vaapply rema mainstream payments asi tinowana kuti pane zvigozhero zvakawanda zvikuru zviripo kana uchida kuapplyra for example general work permit somuenzaniso unoyi unofanira kubudisa tsamba inobva kudepartment of labor inenge ichitaura kuti sei employer wako akutora asingatori muSouth African ukaenda kubusiness permit kune mari dzinodiwa kuna yatova 30 million kuti uratidze kuti une 30 million maaccount netsamba inobva kudepartment of trade and the industry yokuti business rako riri viable zvakadai zvikadai saka zvimwe zvakawandisa zvatiri kugwisana nazvo ndosaka tisina kutoenda kuma holidays nokuti tiri kugwisa zvinhu izvozvo plus hapana pari kunyatsoratidza kuti pane yatingati clarity kuti zvinhu izvezvizvi hazvicha apply here kune vanobva kuZimbabwe kuZimbabwe exemption permit nokuti yairi special permit saka vanhu vazhinji havakwalify pazvinhu izvi ko kuti nyango ukati wewe munhu asa apply ari kuZimbabwe asi general work permit nemamwe mapermits zvichida police clearance yokuZimbabwe uri kungoita sekuti uri kumanikidza munhu kudzokera kuZimbabwe zve
zvine dambudziko reizvi
pamwe haana mari pamwe haana mukana pabasa zvokuti akwanise kuinda ikoko saka pane zvinhu zvakawanda zvatiri kuita asi chandoda kungosimbisa kuti vanhu vazive ndichozvo chokuti hurumende yeSouth Africa Minister Motsoaledi veHome Affairs vakati hapana chati chachinja pa announcement yatakaita yekuti mapermits anopera musi wa 31 December 2021 vanhu saizvozvo vanofanira kutanga kuto apply
kana wadya manonoko
ana usina hako kutanga kuapply uko zvino asi une mukana wekuapply panenge pane grace period kusvikira panopera gore
mukuru wezvemutemo musangano reimmigration advisory for Southern Africa advocate Gabriel Shumba vari parunare muPretoria Nengo yebato rinopigisa MDC Alliance vamakomborero aruzivishe vakapedza kisimusi negoredzva vari muhusungwa sezvo vachuchisi vehurumende vari kutsika madziro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamosva dzekuratidzira dzavari kupomerwa vaharuzivishe vave nemwedzi mupfumbamwe vari muhusungwa vakange vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare remagistrate vachinzi vakatadza kuenda kudare iri kunyangwe hazvo vakataura kuti vainge vasangana nemwe munhu ainge aine chirwere checovid-19 zvakatambirwawo kana nedare repamusoro vaharuzivishe vakapiwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechitatu asi havana kubuda sezvo vaine dzimwe nyaya dzakawanda dziri kumatare rimwe rimagweta avo vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vanoti vane urongwa hwekuendesa mapepa kudare redzimhosva mangwana kuti vaharuzivishe vaburitswe muusungwa
panyaya yamakomborero haruzivishe ndakaapprochwa nehama dzake naiye vanga vati hataikumbira kuti mubatsire anga ane nguva mwedzi mupfumbamwe 9 months ari mujere saka vaida kuti ndingotanga kutorawo nyaya kubva payanga yakasirwa nemalawyers ake anawo Beisha saka ndindakazochitora mapepa ekuti anga ndakatora last week ekuti ti apply bail ndakangopuwa mapepa ekuti pane anga akatorerwa bail akabvisirwa bail saka ndiye aita ifunga time iyo kuti ndo chete nyaya yanga iripo kuti achibuda saka zvakaitwa izvozvo tikaenda ku high court tika kwanisa kuti zvifambe zvakanaka akapiwa bail iroro
kose asina kubuda sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji
tazobva ku high court abuda ipapapa ndazodzwa kwakunzi aiwa une imwe nyaya but harisina kuita varirwa iyoyo yanga akazwi futi haapiwi bail nenyaya yayo saka ndonyaya yataa kuchitarisa tichapiwa mapepers acho ndichaibata futi iyoyo kuenda kuti anopiwa bail
mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly muzvinafundo Love Mo Maduku vanova zvakare Gweta vari parunare muHarare vanhu vanomwe vakafa nezuro munjodzi yemugwagwa wemasvingo Topora vamwe vashanu vakakuvara mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati muchikairi wemotokari yenissan caravan ainge akatakura vanhu gumi nemumwe akabuda mugwagwa ndogurovera pamuti mitumbi yevakafa ava nevakakuvara yakaendeswa kuchipatara chemasvingo mapurisa mavhiki apera akazivisawo kuti mugore ra2021 kwakaitika njodzi dzakawandisa pamazuva ezororo rekisimusi zvichienzaniswa negore ra2022 uye huwandu hwevakafa munguva iyi hwakawedzera nevanhu gumi nemumwe kubva pamakumi matanhatu nematanhatu 66 muna 2020 kusvika pamakumi manomwe nemanomwe kana kuti 77 gore rapera mukuzeya nyaya dzenjodzi mumigwagwa tabata vanokokera sangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath
chekutanga mamirire aitawa mugwagwa yatinoti road engineering mugwagwa imwe yashata nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana uye zvakare vamwe vachairi vari kuchaira vakadhakwa zvikuru vanotora zvinodhaka havasi kuongororwa vachitanga basa kuti vamwa hwavo werudzii kana kuti chikero chehwawa hwamwa wakamira sei nemabrutalizer ndechimwe chechikonzero zvakare vamwe vaane dambudziko rekusationei pamugwagwa vanenge vane zvirwere zvavanenge vainazvo
ko zvinenge zvabva kupi zvirwere izvi
vanenge vadevelopa zvinozoita kuti tsaona dzikonzere dzivako zvikonzere tsaona vamwe imisjudgment imwe inongoti imwe inenge iringo hamani kuti tingaiti peer pressure here iye pamugwagwa kuti munhu anonyatsoona kuti ari kuda kuovateka paruda kuvhatikira pacho pa continuous line hapatoite pamupedyo nebridge chepo chepo hapatoiti unoona munhu achida kuvhatika kumvu yemotikari dzakawandisisa kuti papasi pastreet line kuti papari street kuti anenge achiona zviri mberi kana anenge ada kungopfuura kuda kungovhatika chete mungura yatakaita ndezvimwe zvatakaona zvikuru kuti munhu anenge achimhanyira kuda kuti akaenda kwozokasika kudzoka futi oita imwe trip andizive kuti vanhu ava vari kupuwa madzimatagets here kana kuti zviri kufamba sei pamugwagwa mumwe anenge ari mutyairo 1 anotyaira makiromitas akawanda panhu panofanira kunge pane vatyairi vairi une munhu achityaira asingazouri saka pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tsaona dzinge dzichiitika pamugwagwa tikada kungoonawo futi zvakare pamugwagwa ipapo panyanya huri futi
zvii zvinenge zvichiitika
vanhu vanenge vachingoita makrawa kungobhadhara bhadhara kuburitsa mari pachichorwa mutemo vachinyatsoona kuti motikari idzi hadzikodzeri uri ndiwo wanyanya pamugwagwa ipapa panyaya dzekuti mota inongopinda ichinyatsotoonekwa kuti haina zvikwanisiro indondongosiya mari siya mari krawa sebesangano repassenger association zvimwe ndozvimwe zvatiri kuongororawo kuti chii chingade kuitwa uye zvikwanisiro zve vanochengetedza mutemo
munga pamuenzaniso ipapo
singo kuwaniswa motikari dzinoitawo mapatrols mahighway kuwaniswawo kana kuti matende chaiwo chaiwo zvakawanda nenga kuti matoilet chaiwo chaiwo vanoshupika vanhu ivavo unoona vachipemhawo munzira imomo kudhara vachimbopuwa maresheni but izvino zvavachapuwe maresheni kuti vaende paaccident scene vamwe wacho unoona vachitohaika chekumotikari dzevanhu saka zvinhu zvinorwadza zvikuru uye zvikwanisiro zveid vava nemichini yezvino zvino vatutswawo zviri nani pabasa ravo nekuti tikuona kuti zvinhu zvacho zvikuramba zvichingoderera
vanokokera mabasa musangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende muCape Town, South Africa, rinonziratsva nemoto waparadza chimwe chikamu chadonha denga. Moto usati wadzimwa nevanodzima moto veFire Brigade mushure mengo yakareba. Asi mushure mekushanyira dare iri, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa vati basa reparamende richaenderera haro mberi, asi ichitarisirwa kumboshandisa chimwe chivakwa. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti kuparadzwa nemoto kwehuswa mudunhu reColorado muAmerica munguva yechando hachisi chinhu chinotarisirwa munguva iyi, asi nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze zvinonzi zvinogona kutanga kuitika kakawanda. Moto unonzi wakapararira zvinotyisa ukaparadzawo dzimba dzinodarika churu chimwe chete nezvimwe zvivakwa. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tikutarisa mashoko esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, ekuti rakanyoresa vanhu zviuru zviviri chete kana kuti 2000 muna 2021 kuti vavote. Nyaya iyi yakakonzera mutauro wakanyanya munyika sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano reproject vote 263 riri kurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota muzvare Fallon Dunga.
Isu takagara pasi seboka revechidiki mugore ra2021 tikaona kuti vechidiki vakawanda munyika yeZimbabwe havana kunyoresa kuvhota, vamwe ndo vakanyoresa kuvhota kwacho asi havavhoti. Ndipo patakabva taita urongwa hwekufamba kumaprovinsi ese munyika tichidzidzisa vechidiki mukoshwa hwekunyoresa zvese nekunovhota kana nguva yesarudzo yasvika. Hatina kugumira ipapo chete, takaita urongwa hwekuti tinge tichitakura vechidiki kuenda navo kunonyoresa kuvhota kumacenters avo akasiyana-siyana munzvimbo dzavo dzavanogara.
Kusvika pari zvino makwanisa kunyoresa vanhu vangani?
Kusvika pari zvino takanyoresa vanhu vanosvika 9635 munyika yose. Guta reBulawayo ririro rine vanhu vakawanda vatakanyoresa kuvhota kupfuura dzimwe nzvimbo dzese.
Sikazeki iri kuti gore rese kwakanyoresa vanhu zviuru zviviri chete.
Zvakataurwa neZeki zvinhu zvakatikatyamadza zvikuru zvekuti vashomanana ndivo vakanyoresa kuvhota mugore ra2021. Isu seboka reproject 263 takanyoresa vanhu vakati wandei kupfuura avo vari kutaurwa neZeki. Vazhinji vacho vatakanyoresa mazita avo haasi asati avamo muvhota zero, saka tokumbira boka reZeki rinyatsoita basa ravo nemazvo kuti avo vatakanyoresa vai vanokwanisa kuona mazita avo kuti zveshuwa vakanyoresa kuvhota, uye votipawo nhamba chaiyo chaiyo yevanhu vakanyoresa kuvhota munyika yose.
Ndapi matambudziko amanga muchisanganawo nawo?
Tanga tiri kusangana nezvimhinga mupinyi zvakati wandei mukufamba manga tichiita tichitakura vechidiki kunovanyoresa kuvhota zvese nekuvadzidzisa kuvhota. Vamwe vangu vandinoshanda navo vakanosungwa muguta reGweru muna November apo pavainge vakatakura vanhu vavainonyoresa kuvhota. Chechipiri ndechekusashanda zvakanaka kwemishina yeZeki, izvo zvinenge zvichitidzosera basa redu mumashure nekuti tinenge tatakura vanhu vakawanda ponyoreswa vashoma-shoma nekuda kwekusashanda zvakanaka kwemishina dzavo. Chechitatu ndechekushayikwa kwemagetsi mumacenters kupinga zvimwe zvezvinhu zvaitidzosera mumashure zvekare. Chechina ndechekutoshaya zvikwanisiro zvacho zvekuti tikwanise kutakura vechidiki kuenda navo kuvandovanyoresa kuvhota togona kutovaunganidza, asi poshayikwa chekuvatakuresa.
Basa reZeki nderekuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota nekuvadzidzisa, mukati iri kugona kuita basa here nemazvo?
Sekuona kwedu Zeki haisina zoita basa rayo nemazvo. Marinke nekudzidzisa vanhu zvakakoshera kunyoresa kuvhota zvese nekuvhota. Izvi zvinotsinirwa nemashoko akabudiswa nasachigaro wekomishina yeZeki vachitaura nevatori venhau mumwedzi mitatu yapfuura
iwe vachiti sekomishina havana mari kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiita yatinoti pachirungu voter education zvinova zvakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe vange vasina ruzivo rwakati kuti maererano nenyaya dzekunyoresa kuvhota uye nekuti saridzo dzacho dzinoitwa rini. Vazhinji havatozive kuti nzvimbo dzacho dzekunyoresa kuvhota dzinowanikwa kupi uye ndezvipi zvinodiwa kuti unge uchikwanisa kunonyoresa kuvhota.
Saka muri kuitawo sei sevechidiki?
Isu sevechidiki vakati changamuka iyi takawanikwa tichipinda muvanhu kunyanyanyanya kune vechidiki tichivadzidzisa zvakakoshera kunyoresa kuvhota uye nekunovhota kwacho munguva dzesarudzo. Takashandisa nzira dzakawanda semadande mudande, masports tournament, kuparidza shoko rezvekunyoresa kuvhota.
Zvii zvamuri kuda kuita mugore rino ra2022?
Seproject 263 ticharamba tichimira mira semweye tsvina kuramba tichinyoresa vechidiki kunovhota zvese nekuvadzidzisa ukoshwa hwekuvhota nekuti kuvhota inzira inounza mamiriro anenge akaita zvinhu munyika mumakore mashanu anenge achitevera uyezve vechidiki ndivo vatakaona kuti population yeZimbabwe ndivo vakati wandei kuti 67% of the population.
Munyori mukuru wesangano reproject vote 263 riri kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota muzvare Fallon Dunga vachitaura vari parunare muHarare.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi vateereri, muri kutipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaradzo nenyaya yekurova guva. Ngatipindei muchirongwa chedu. Makadiniko, ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi Munyaradzi Kadzura.
Mune mashoko api panyaya iyi? Tiudzewo pfungwa dzenyu.
Ndinoda kupindurawo nyaya yekuti nyaradzo iyi yakakosha here kuti iitwe muchikristo. Inini kupindura kwangu ndekwekuti mukati meshoko hapana bapa nemavhesi anotsigira nyaya yekuitwa kwenyaradzo. Uyezve chinangwa chacho chekuti inenge ichiitirwei hapana mavhesi ba anotaurwa nezvayo. Saka mukaona zvizhinji zvinenge zvoitwa panyaradzo pacho panenge potoitwa nyaya dzine chekuita nekurova kwemakuwa vanhu vichiita sekuti mufi aende kune imwe nyika yekuti unokwanise kudzoka zvichizobatsire mhuri. Zvisiri zvinhu zvinotsigirwa nebhaibheri, zvinhu zvinotorambwa neshoko ramwari izvozvo. Saka ndione setsika yakakosha ba yekuti irambe ichiitwa muchikristu chedu. Saka kuita kwakadaro kutokanganisa kana kuti kune kuri kutomhura mwari. Saka itsika inofanirwe kutoregwa nemakristu mazhinji kana vachide kuti vaite zvamwari.
Asizve Maria Magdalena nevamwe vose vakaenda kuguva raJesu ramangwana ekufa kwake. Munoti
tsika iyi yekuende kumakuwa iyi uyezve panenge pafa mufi maenderwo akaitwa kumakuwa nana Sarome naMary Magdalene yakanga iri nyaya yekozo dzemakuma mwero mutumbi waJesu sezvo kanga vatadza Friday nekuti sabata rakanga raakude kukwana. Saka vakanga vasingachakwanisi kuzviita baizvozvo zvavanga vachifanira kuita Friday. Saka zvakanga zviri right kuti vakanga vachikwanisa kumirira kupera kwesabata kuti vakwanise kunge vachizozodze mutumbi waJesu. Saka yakanga iri nyaya yekozo dzemafuta early morning Sunday pawakamuka paya. Saka sabata sechinhu chetiri kuona kuti umwe mutemo negumi wakakosha. Zvakanga zviri wise kuti varegedze kumhura sabata iroro vechikwanisa kuzozviita uri musi weSunday. Saka haisi dzika yekuti tinoramba tichiita ba sekuti yakanga yakaitwa nana Mary Magdalena na Sarome.
Izvo zvinowikwa, asi pana amai vane maonero avo panyaya iyi. Taura henyu amai.
Nyaradzo irimo mubhaibheri, but zvichibva nemaitiro atinoita isu pazvakasiyana. Tikaverenga pana Jobho 2:11 inoti iyo shama za jobu zilimshanyira nekuti akanga kuzvinda mbudziko takamshanyira zvizvo mudemba ndokumunyaradza dzaiti vanazofari munamato yayo vakaenda kunyaradza jobu musvibo kunge kubva nemadambudziko saka nomunyaradza nokumuchema nokunyaradza saka shoko ramwari panoita zvokuti saka nomunyaradza nokumuchema uchininzi iyo nyaradzo iyoyo musiyano uri papa ndokuti isisi nyaradzo yatinozoita yokuzoti kana hama yangu yashayika kana kuti yafa kwapera gonzo tichakuta nyaradzo iyo nyaradzo mubhaibheri yairi ako nyaradzo yakadero nyaradzo inoitiwa tikangonzi nhasi mai vangu vashayika kana kuti baba vangu washayika kana mwana wangu ashayika vandinopinda navo chechi kana hama dzangu dzepedyo ndikangoti vandinopinda navo chechi nekuti kana pati kutaura nyaya yebhaibheri kana hama dzangu dzepedyo kana kuti vandinopinda navo chechi panguva yandinenge ndichichema chidzimbikana nokushayikirwa kune mwana ndopanouya vangu vangu vondiudza kuti bonzo vachindinyaradza vachindichema kuti no zvaitika kwauri izvi bhaibheri shoko ramwari rinoti zvakati isachema setinatariro wagara guriko zvinoreve kunzi kufa chiti ipapo yava vanenge vachitondinyaradza asi yanyaradzo isimo mhebhe zvachose yandisingazivivo ndiyokuti iye yatinozoti after gore papera gore tiri kuita nyaradzo toenda paguva chiita sei 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 iyo haisi nyaradzo tinenge tichida kufananidza nyaradzo yeshoko ramwari toda kutorera kuchiti vanhu zvava zvinoitwa zvokupira zvokuti afuta kwapera gore tinoita mapira nei 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 iyo haisi nyaradzo but
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo yezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ngatisanganei zvakare zvondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimboenda kune vateereri vedu veStudio 7 kuti tinzwe nezveshuviro dzavo mugore rino ra2022.
Makadini, ini ndoitwa Seti pasi mpindu ndogara kuchitungwiza. Ndakusvibirawo gore rakanaka ra2022 kune hanzvadzi yangu Simba namama vangu vari kuSouth Africa namai guru vari kuSt Mary's andakasiyana bamukuru vave negore rakanaka.
Ini ndoitwa Shane Collins kwangwava. Ndinoshuvira gore dzva kumhuri yangu kuvana vangu vabereki vangu Miss na Mr. Gwangwava nemamembazi ese madirectors enyaminyami Soccer Academy Trust. Ndinoshuvira vagari vemamola nemunyaminyami gore dzva rakanaka. Ndinotenda chose nditi muve negore dzva kunyanya vashandi veStudio 7 tinokushuvirai gore dzva rakanaka. Nevamwe vanondiziva ndinoti muve negore redzva rakanaka. Zvese zvamuchabata zvibudirire.
Makorokoto makorokoto makuru egore dzva mazvita henyu. Ini zita rangu ndinoitwa Tiriwashe Madondo Gutu. Ndinotira kuti makorokoto makuru to my fellow friends. Kwamuri Dr. Godfrey Kanyenze, Jeffrosi Muchena, na Tinashe Nyamunda, and my fellow friend Dr. Prosper Chitambara, na Joy Mabenge and Dr. Peserwanya. Nemi mose VOA team kusanganisira imi mukoma Jonga Kandimiri, Blessing Zulu, na Thomas Ripasi, na Nunurai Jena, kwa wari kumashunal and west kuchinoyoku. Ndinoda kuti makorokoto makorokoto mose egoreja. Ya, ndishitari rangu 2021. Ndinoda kuti gorera 2021, aiva masanganiswa, aiva madirati vange, mukanyaniswa sazare nimbe kwa gotu. Nokuda kukuti, takanga tine kufara nokuchema, ndoranga raungu takachema, pataka siwa ni shamwaredu, uye zvekare munhu watinoshanda naye Sandra Nyaira ndoranga raungu akauri musi wa 13 July 2021 na Peter Banga zvekare akatisiya kuaround 12 November 2021 na mukoma vedu Dewa Mavhinga vatakaradzika musi uno uri musi wesvondo musi wa 19 December chatarisana neChristmas. Saka takanga tine kusuwa zvikuru mugoreri. My professor zvekare vakandisiya Professor Mpepreki. Saka munoona kuti dzaiva nhamo pagore rori. Asi zvisinei munomuna 2022 madzikoma angu ndinoda kuti Mwari vatichatirwira uye zvekare ndinotarira kuti gorero ra2022 tichapukuta mbovha dzomufaro. Thank you dear friends and my fellow global kombatio.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune avo vakwanisa kutevera mashoko muchirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevatatu vofa neCovid-19 mukutanga kwegore ra2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.